manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi weshondo mbudzi 24 2024 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hezvino tiri mubishi nemaresidensi kuti tiite petition yatiri kuda kunopresenta kudare reparamende musi wemuvhuro kuti vatidanirewo Minister of Environment paita mutiko riri apo kuti paito riabhiritete nekurumi uye nekutendedza hurumende zvakare kuti zvicherwa zvinofanira zvicherwa nemutoo unoita kuti vanhu neenvironment vagare tani zvakanaka.
Sangano reCenter for Research and Development roronga kuenda kudare reparamende negwaro renyunyuto riri pamusoro pekucherwa kwezvicherwa munzizi mudunhu reManicaland. Rimwe sangano rinomirira vashandi vehurumende rinoti urongwa hwekuumbwa kwekanzuro inozeya nyaya dzemihoro hwaive pachinhano chepamusorosoro. Sarudzo dzekutsvaga vanhu vachange vari muzifa dzokonzera mitauro zvichitevera mitemo mitsva ichashandiswa mukutsvaga vachapinda muzvigaro zvemusangano renhabvu iri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinoona nezvenharaunda nekodzero dzevanhu reCenter for Research and Development rinoti mangwana muvhuro riri kuenda kudare reparamende kunosiya gwaro renyunyuto pamusoro pemachererwo ari kuitwa zvicherwa munzizi mudunhu reManicaland. Mukuru wesangano iri vaJames Mupfumi vanoti sangano ravo rakatoburitsa gwaro reongororo yekucherwa kwegoridhe murwizi mutare kusina tsarukano vachiti ongororo yavo yakaburitsa kuti kwanga kuine makambani akati kuti anga achichera murwizi zvisina magwaro ari pamutemo. Vamupfumi vanoti sangano ravo rakabatana nevagari rakasvitsa nyunyuto kuhurumende zvakazoita kuti patorwe matano kanokwana kaviri ekuedza kumisa kucherwa uku izvo vanoti zvakazoita kuti vaichera ava vangosiya makomba nematutu evhu zvave kutadzisa mvura kuyerera zvakanaka. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo takundikana kubata vebazi rezvemigodhi. Ngatinzwei hurukuro yataita navamupfumi.
Problem huru yaapo ndeyekuti zvakangosiwa zvakadaro ari matutu makuru emavhu mvura haisi kufamba murwizi imomo ende mabridge nezvinofanika mutare bridge yava nesiltation uye kuna almost about 800 families dzinogara munharaunda iyoyo. Zhinji dzemafamilies iwayo dzinowanikwa long murwizi iyoyo ende nemvura yakunonaya pane njodzi yekuti maproperties evanhu anokwanisa kuparara. Saka ndoo nyaya yapo huru iye zvino yekuti anofanira kuti pagadziriswe rwizi irworwo kuti vanhu vaive nekugara zvakanaka.
Makambani ari kuchera vari kukwanisa here kuitawo mabasa ebudiriro munharaunda imomo zvokuti zvamuri kutaura zvekugadzirwa kwemabridge nezvimwe zvinogona kunge zvichiitwa imomo?
Hakuna changa chichiitwa. Isusu muongororo yatakatoita takatoenda kunoendeswa revenue rwizi irworwo ruranda mutasa rural district council. Ikoko hakuna chiri kuenda ikoko zvakare. Tikaenda kunoendeswa goridhe chaiko chaiko kufidelity hakuna zvakare goridhe riri kuenda ikoko. Saka hakuna nekuti vanhu vanga vachichera zvisiri pamutemo vanga vachitarisa masimba epolitics. So makambani akafomewa akanangana kunyanyanyanya nezvematongerwo enyika vanhu ivavo vanga vachichera ivavo. Saka havana chavanga vachibhadhara.
Tichitarisa iro gwaro renyu ramakaburitsa rinozobatsira sei matambudziko ese amuri kutaurai?
Gwaro iri kuyeuchidza hurumende nezviri kuitika. Saka iye zvino tiri mubishi nemaresidensi kuti tiite petition yatiri kuda kunopresenta kudare reparamende musi wemuvhuro kuti vati danyero minister of environment paida mudziko riri apo kuti paitwe rehabilitation nekurumidza uye nekutendedza hurumende zvakare kuti zvicherwa zvinofanira kunge zvicherwa nemutoo unoita kuti vanhu neenvironment vagarisane zvakanaka saka ndodonzora tinaro parizvino nekuti takatarisana nedisaster pakasaitwa rehabilitation nekukurumidza nekuti zvino muzimbabwe zvino inguva yemvura ende mvura yezvino yakuuya iri kuuya kudaro rwizi harusi kufamba nekuti vakangobviswa vanga vachichera vaya havana kusungwa ende hapana matanha hatiri kuona ari kutorwa kuti rwizi rugadziriswe kuti mvura idarike ndosaka zvino tiri mubishi rekuti titarisane nedare reparamende kuti vange vachitaura nevakurukota vehurumende veminister of environment minister of mine kuti paitwe matanho nekukurumidza kuti rwizi rugadziriswe mvura ipfuure vanhu vasapinde mudambudziko rekuparadzirwa dzimba neupenyu masvondo apfuura aya kwakatofa munhu murwizi imomo nekuti vamwe vana vakunotambirawo madhamu aya akasiyiwa iwayo vamwe vana vari kuchera imomo vachitsvaga goridhe vamwe vachakatopfutsirwa nevhu akafira imomo
asi chii chiri kutarisisa hurumende kuti inge ichitora matanho kana imi muchiita mabasa ekuratidza zviri kukanganiswa munharaunda muchivasvitsa
chiri kuvhiringa hurumende ndechekuti kune vakuru vari muhurumende vari kuwana zvavanowana pazvinhu izvozvo ndo zviri kuita kuti hurumende isave ine simba rakanyanya rekumisa zvinhu izvozvo ndo dambudziko huru ririmo panyaya yeriverbed mining
iri gwaro renyu maingotarisa rwizi rumwe chete mutare river here kana kuti mune mamwe matunha amakasanganisirawo muongororo yamakaita
kuchimanimani ndizvo zvakare zviri kuitika ikoko kwaodzi ndizvo zvimwe chete izvozvo zviri kuitika ikoko ende ndinodayira kuti matunhu ese ane nzizi kune goridhe zvinhu zviri kuitika zvakada kudaro gwaro rete vakatiratidze chete kuti zvataona izvi ndo zviri kwese
avo vanga vari mukuru wesangano recenter for research and development vajames mupfumi vari parunhare kwamutare nestudio 7 sangano rinomirira vashandi vehurumende munhaurirano dzemihoro rezimbabwe confederation of public sector trade unions rinoti urongwa hwekuumbwa kwesangano rinoona nezvenhaurirano dzemihoro yevashandi vehurumende harmonized collective bargaining council hwaive pachinhano chepamusorosoro mutungamiri wesangano rezimbabwe confederation of public sector trade unions amai cecilia alexander vanoti sangano iri richaumbwa nevamiriri vanobva kuvashandi pamwe nevamiriri vanobva kuhurumende uye patove nebumbiro remitemo vamwe vashandi vehurumende vari kukurudzira kuti national joint negotiating council iyo inove iri kuitungamira nhaurirano dzemihoro yevashandi vehurumende pari zvino iparadzwe vachiti haisi kupa vashandi mukana wekutaura zvavanoda panhaurirano dzemihoro ngatinzwei hurukuro yataita naamai alexander pamusoro penyaya iyi
ingensi yedu ndingati gore rino rese yanga ichishanda ichikwanisa kuwirirana panyaya dzekuti tine zvimwe zvinhu zvatisingagoni kutaura ine meeting setup ndofunga munowirirana nini inenge ichingotarisa zvoda kuti zvitariswe ipapo motokurukura motowirirana kana kusawirirana asi takaita maworkshops nepublic service commission yatakadiskasa tichiona kuti hatifanira kungotaura nyaya dzesalary chete zvakawanda zvatinofanira kudi kunge tichidiskasa saka takatosangana kaviri iye zvino zvichazenge tichisangana zverwetatu workshop ikokoko tinenge tichitarisa zvese zvinobata mushandi mainterest emushandi kuti mushandi kuti ashande anoda chii matools of trade ndinganyanyotaura maybe specifically panyaya yewelfare yevashandi tichitarisa nyaya dzesalary takatoadopta nyaya inonzi fair wage policy
inoitawo basa rei
kune komiti iripo ine vamiriri vehurumende nevamiriri vevashandi vari kutarisa kuti chii chinganzi ichi chinodiwa kuti munhu anzi ari kushanda muhurumende ararama zvese nevana vake saka vakaita come up neframework ine bread basket zvatakazosangana zve tikawirirana kuti haizvi ndizvo saka chasara izvezvi kungoita costing yacho saka nyaya dziripo ndedzekuti kana tichinge tawirirana kuti izvi ndo zvinoita kuti mushandi afaniri kuwana te takuzowirirana tofamba sei kuti tisvika ipapo uye kana tisati tasvika ipapo zvii zvingaitwa kuti zvifanira kubatsira mushandi employer baibe asati asvika palevhel yacho iyoyo
pane vamwe vari kuti imi munongotambira zvabva kuhurumende
ichokwadi vakandemii ndo yagara iri nyaya yachiri chichemo chedu tichingoungudza gore negore kuti ipo pamunoita budget racho ipapa munodi kumboti bvunza kuti isusu tinodei asi gore rino iri workshop kwatakaita ichikoko kupakwanisa kunotaura zvese zvatinoda tikaita popout zvese zvatinofungira ndozvinofanira nge zviri mubudget asi isusu tinoona sekuti it's an improvement but asi nekufamba kwenguva tinechitozoona kuti tinofanira kutanga tatowirirana kuti chii chatinenge tichizotambira gore rinouya chichapinda mubudget kunze kwekuti vazoya vachitaiwa budget taiita iyi ndo mari yatakupai saka mukada kutarisa muchaona kuti hatisati tatanga kutaura kuti mushando wehurumende gore rinouya chazenge achitambira mari saka ndo zvimwe zvezvinhu zvikuramba zvichitinetsa tichiri mumashure mbichana asi isusu tichaedza sevamiriri kuramba tichimeka shuwa kuti taramba tiri relevant kune vanhu vatinomiririra
kwoitawo vamwe amai Alexander vari kuti dai National Joint Negotiating Council yabviswa zvinozobatsira here vashandi izvi
zvinobatsira chose vakandemiri muchatarisa kuti NGNC inonyanyopa simba kuna employer uye nekune vanenge vachirana ministry iyoyo kuti zvatinogona kutowirirana ivo vanogona kuzviti hazviite nyange tese vese marepresentative zeemployer naemployee tichiona kuti zvino zviripo uye mutemo unoti hanzi tinenge tichingoconsulta hatinegosheti saka zvese zvatanichiitira vashandi izvi tiri kuita asi simba redu patebho ishoma zvikuru asi ndoda kufara kuti ndizivise vanhu kuti process yekutotanga harmonized collective bargaining council yapamberi tatova neconstitution saka isusu chinoita kuti tirambe tichienda kuNGNC ndochetinoziva kuti NGNC ndochazoita nyamukuta webargaining council saka zvese hwaro hwacho framework zvatovapo constitution yacho yakaitwa nevanhu vanosanganisira vakabva kulabor nevehurumende
avo vanga vari mutungamiri wesangano rezimbabwe confederation of public sector trade unions amai Cecilia Alexander vari parunhare muHarare nestudio 7 vateereri tinokukurudzirai kuti mutevere WhatsApp channel yedu pavhoa ishona apo tinokupai nhau dzinenge dzichangoburwa mukavhura WhatsApp dzvanyai pakanzi updates pasi kuruboshwe motsvaga vhoa ishona modzvanya pakanzi follow apa apadiwe link asi kune vanoda havo kushandisa link endai pafacebook page yedu patinoisa link yacho iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti youth forum tichitarisa nezvezuva reworld children's day ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu chevechidiki chamunosipiwa nataboka ncube westudio 7 nhasi tichitarisa nezvezuva rekodzero dzevana reworld children's day iro rinocherechedzwa musi wa20 mbudzi gore roga roga pasi rose tiine hurukuro nemukuru wesangano rinorwira kodzero dzevana rezimbabwe national council for the welfare of children reverend taylor nyanete tatanga nekubvunza reverend nyanete kuti zuva iri rakakosha zvakadii uye rinocherechedzwawo here muzimbabwe
muzimbabwe zuva iri rinonzi World Children's Day rinocherechedzwa zvechokwadi ndingati musi wa16 November His Excellency President Mnangagwa sachair weSADC vakakokorodza nyika dzeSADC dzikauya muZimbabwe kuVic Falls kwavaicherechedza zuva iri revana
imi munodaidzwa here panenge pachirongwa nyaya dzekodzero dzevana Reverend Nyanete
isu sesangano remubatanidzwa vevanhu vanorwira kodzero dzevana tinodaidzwa panorongwa kana kugadzirwa mitemo iyi tichipa pfungwa dzedu tichiti vana vauyevo vataurewo pfungwa dzavo inonzi child participation saka mitemo iyi yaumbwa nekugadzwa vana vachibvunzwawo uye vanoshanda nevana vachibvunzwawo
asi munoona here idzo kodzero dzevana dziri kutevedzerwa muzimbabwe
kodzero dzevana dziri kucherechedzwa muzimbabwe zvikuru takatarisa hurumende pachezvayo tichida kunzwisisa kuti hurumende yaita chii tinoda kutanga nebumbiro remutemo idzva kana kuti ra2013 rakagadzirwa after the Lancaster House bumbiro iri rine section inotaura nezvevana chete chete saka ndo zvimwe zviri kuita hurumende yezimbabwe izvozvo zimbabwe yapamberi kana tichitarisa nyaya idzi yamira chaizvo kuti kodzero dzevana dzinge dziripo
ndedzipi kodzero dzinotariswa kupiwa kuvana
kuenda kuchikoro ikodzero kurapwa ikodzero kupiwa pekugara pakanaka ikodzero, kupiwa zvekudya ikodzero, kuteererwa mwana kana achitaura ikodzero, kubatsirawo mabasa emumba kwemwana achidzidziswa kuti anogara sei, anotsvinda sei, ikodzero idzodzo dzemubereki. Saka kodzero hatisi chinhu chitsva, chinhu chagara chiripo, chatinotoita kuitira kuti mwana akure zvakanaka, mwana achengeteke. Because ukadzidzisa mwana kubika, kana ega anoziva kuti kubika kunoitwa sei, stove inoshandiswa sei. Saka pane chakaipa nekudzidzisa ikoko. Hakuna mwana anoramba izvozvo, nokuti zvinomubetsera zuva rake remangwana.
Munozobatsirawo vana nenzira dzipi semasangano anorwira kodzero dzavo?
Isu semasangano akazvimiririra tinonyora gwaro remaonero atinoita nyaya dzevana. Kuafrican Charter every 3 years tinoendesa report. UNCRC tinobvumirwa kuendesa report every 5 years. Iyo hurumende pachezvayo inosungirwa kuendesa gwaro every 3 years kuAfrican Charter, every 5 years kuUNCRC. Izvi zvinhu zvinotofanira kunge zvichiitwa nehurumende nekuti ndiyo yakaisa ruoko yega kuti ndabvumirana. Saka isu kana takutaurawo ikoko, tinongotaura mamiriro akaita nyaya dzevana munyika yatigere. Saka isu muZimbabwe tatova nemakore nemakore tichiendesa maripoti aya. Asi kana maripoti edu aenda, chinotanga kutariswa iripoti yehurumende. Edu ozobetserwawo kuti atsanangure mumwe matinenge chiona kuti makasaririra. Saka ndo zvimwe zvatinoita. Iye zvino pari zvino takatarisana nenguva yatiri yebhajeti. Takanga tichisangana nevana, tichisangana nevadare, tichivaudza matinofunga kuti munofanirwa kuwedzerwa mari sezvakaita homwe inobetsera vana vanotambura nemaschool fees, homwe inobetsera vana kuti vavane chekudya, homwe inobetsera vana kuti varapwe, kuti mishonga yevana vari positive inge iri punguva dzose uye ichionekwa kuti vana vachivatora. Saka zvinhu zvatinoti zvatiri kuita. Saka bhajeti kana yabuda yataurwa, tinototarisawo tione kuti ndepapi pakawedzerwa, ndepapi pakaitwa zvezvinani panobetsera kuti vana vange vachichengeteka zvakanaka.
Manga makateerera kumukuru wesangano rinorwira kodzero dzevana reZimbabwe, National Council for the Welfare of Children, Reverend Taylor Nyanete, muchirongwa chinotarisa zvevechidiki. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Zvino tinokupai chirongwa chinotarisa nyaya dzezvechitendero kana kuti religious forum, muchichipiwa naEvans Zininga westudio 7.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Jesu simba rangu.
Ndinokuchingamidzai vateereri kuchirongwa chechitendero chesvondo rino. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Nhasi taita rombo rakanaka tawanawo mumwe mukuru anonzwisisa zvechitendero chechimoslem chinotaurwa nevazhinji nemazita akasiyana-siyana. Tina Imam Marshall, tokuchingamidzai muchirongwa. Titange nekunzwisisa tsananguro yechinamato ichi.
Chekutanga, chitendero ichi vazhinji vanowanzotaura vachiti chimoslem, kunyange hedu tichikwanisa kunzwanana mukutaura nenzira iyoyo, regai tibatsirane mukutwasanura mazwi nemashandisirwo awo. Chitendero ichi chinonzi Islam, muchidimbu zvichireva kuzvipira zvakazara muutongi, muumambo uye muumwari waAllah, zvichizadziswa nekuva namata ivo mwari vega uye kutevedzera mirairo yavo.
Saka vanonzi maMoslemu matinenge tichifamba umu tichinzwawo mundevapi?
Munhu anotenda muchitendero cheIslam, anotevera gwara reIslam senzira yeupenyu, ndiye anonzi muMuslim.
Saka chinamato ichi mabata kuti ichinonzi Islam chakatanga rini, nani, kupi?
Tinoti mavambo eIslam ari pamurairo uye sarudzo yaMwari. Isu semaMuslims tinotenda kuti Mwari akatisikira kuti tinge tichiva namata. Tinozvona mundima yechi 51 muQuran verse yechi 56. Saka chinangwa chamwari ichi chinobata munhu wese kubva kumunhu wekutanga Adam rugare ngarwe kwaari pamwechete naEve rugare ngarwe kwaari. Nokudaro Islam inoti zvaive zvakafanira kuti nzira yaMwari yekuva namata nayo izivikanwe kubva kumavambo eupenyu hwemunhu pano panyika kunova kuna baba vedu Adam.
Adam uyu ndiye mumwe chete here waAdam naEva unotaurwa nemamwe maBhaibheru?
Qur'ani rinotidzidzisa kuti Islam igwa gwara rakasarudzwa naMwari kuva gwara reupenyu uye nzira yekunamata nayo Mwari yatingati chitendero zviri muQur'ani ndiyeme chi5 vesi chitatu. Uye kuti muMuslim wekutanga anova Adam rugare ngarwe kwaari. Saka rakaive gwara rakasarudzwa naMwari rikatarirwa naMwari rikapiwa kubva muuchenjeri hwaMwari kumunhu wekutanga Adam akaritevedzera iye nekuridzidzisa mhuri yake neavo vese vakateera mushure make rikave gwara ravakange vachitevedzera senzira yekunamata nayo Mwari sechitendero.
Tinonzwa muri kutaura maprofita atinonzwawo kune mamwe marudzi echinamato. Ndivavo vamwe chete here vamunotendawo kwavari?
Vese vakazvipira mukunamata Mwari mumwe chete nekuzadzisa mirayiro yaMwari zvavakatara kuti zviitwe zvichiitwa, zvavakatara kuti zvisange zvichiitwa zvichisiyiwa. Ndogwara rakauya zvekare kuna Noa, rikauya kuna Abraham nekuna Moses, kuna Jesu uye Muhammad rugare ngarwe kwavari vese pamukati nemaprofita vese.
Panoda kutsanangurwa ipapo panoti mutumwa Muhammad apo vamwe vanofunga kuti ndoo panotangira Islam yamuri kutsanangurwa.
Haina kuvambwa nemunhu. Zoreva kuti Islam haina kutangwa namutumwa Muhammad rugare ngarwe kwavari sekutaurwa kwazvinoitwa handizo, nekuti Muhammad rugare ngarwe kwaari akapiwa chitendero chagara chiripo sekupiwa kwachakaita kuna Jesu, kuna Moses nevamwe vese, chinova chitendero chakatanga kupiwa kuna Adam sekutsanangura kwataita.
Saka imi gwaro ramunoshandisa mukereke menyuwo imi ritsanangure izvishoma iroro vanhu varinzwisise?
Muchitendero cheIslam ichokwadi tine bhuku dzene rinodaidzwa kuti Qur'an. Tinotenda kuti ndiro gwaro dzene rekupedzisira rine mashoko aMwari rakadzikiswa naMwari nenzira yerevelation kuna mutumwa Muhammad rugare ngarwe kwavari. Naizvozvo Qur'an ndiro rinopaura tara mirayiro yese yatinotevedzera semaMuslims mukurarama kwedu. Temo ine chekuita nekutenda atingati mabeliefs, kutenda muna Mwari, nzira dzekunamata nadzo, kugarisana nevamwe munharaunda, tinga nekutengeserana, wanano, zvekudya, kwedzero dzevanhu nezvimwe zvakadaro tinozvitora muQur'an.
Aiwa, nguva yedu ndoyo yaita shoma. Imam Marshall, ndinokutendai nezvamagoverana nesu muzuva ranhasi. Ndichakukumbirai mudzoke zvakare svondo rinouya tipwedzere pahurukuro iyi veruzhinji vagonzwisisa. Vateereri, ndokutendai kunge mange munesu muchirongwa chanhasi ndokuoneka iine mufaro. Ndine Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Tinotenda Evans, tinodawo zvakare kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo, sarudzo dzekutsvaga vanhu vachange vari muzifa dziri kukonzera mutauro zvichitevera mitemo mitsva ichashandiswa mukutsvaga vachapinda muzvigaro zvakasiyana-siyana muzifa. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Pazvigaro zvose zvichakwikwidzwa muzifa, chigaro chemutungamiri wesangano iri ndicho chine vanhu vabuda pachena kuti vachakwikwidza. Vanhu ava vanosanganisira vaFarai Jere, mutungamiri wePremier Soccer League pari zvino, muzvina bhizimisi vaGilbert Mponda vakambovesa chigaro weDynamos, vaTemba Muliswa muzvina bhizimisi ari kuBritain vaMasha Ogore uye muzvina bhizimisi uye vaine zvikwata zvenhabvu vaWangu Mazodze, avo vakazivisa nemusi wechishanu kuti vabuda musarudzo iyi. Mukuru wezifa, Muzvare Yvonne Manwa, Vanoti kunyoreswa kweavo varuda kukwikwidza zvinzvimbo musarudzo kwavhurwa kusvika musi wa 10 zvita uye sarudzo chizoitwa musi wa 25 ndira 2025. Vanoda kukwikwidza vanosungirwa kutevedzera mitemo mitsva yakatarwa neZifa Congress inoti munhu anoda kukwikwidza chigaro chemutungamiri weZifa nemutevedzeri wake anofanira kuve ane zvidzidzo zvishanu kana kuti 5 ordinary level subjects dzaakabudirira. Pamusoro pezvo anofanira kuve mugari muZimbabwe kwemakore maviri akateverana. Mitemo iyi yakapasiswa neSports and Recreation Commission kuti ive mubumbiro remitemo yenhabvu munyika. Asi aimbove gweta reZifa vaRalph Maganga vanoti mutemo we 5 O levels pamwe nemakore maviri akateverana munhu achigara muZimbabwe yakagara iripo asi kungoti yaive isati yaiswa mubumbiro remitemo sezvaitwa izvi. Vajere vanoti mushure memakore mana vatungamira nhabvu yezvikwata zvepamusorosoro munyika vave kukodzera kutungamira ZIFA. Vamuponda vanotiwo nhabvu iri kuda munhu akaita saivo anoziva zvemafambisirwo emari.
Munhu ari kudiwa pabasa iri haasi munhu anotamba bhora. Pari kudiwa munhu anonzwisisa zvemabhizimisi, anonzwisisa nezvemari, anonzwisisa kugadzirisa kuti mari inouya sei. Ndopa ndokunoti ipapo makandidati akawanda ndokwasonge ndichiziva kuvadarika.
Vamuliswa vanotiwo ivo chete ndivo vakakodzera kutungamira ZIFA.
Inini ndakadzidza nyaya dzemasports and bora esport. Hapana munhu ane degree rebora kana recricket kana rugby, kasi zvese zvinoenda under sport and sports management. Saka zvinoda munhu ane ruzivo akaenda akanodzidza kuti zvemasports zvichibatanidza bora zvinoranwa sei.
Vagore vanoti ivo vanokodzera kukwikwidza nekuti vapedza nguva yavo yakawanda vari muZimbabwe vachifamba nemaWarriors. Asi munyori mukuru weFootballers Union of Zimbabwe vaTerence Malunga vanoti nhabvu inokodzera kutungamirwa nevakamboitamba chete.
Chishuwo chedu chikuru ndechekuti tikwanise kuonawo vakomana nevasikana vakambotambawo mutambo uyu, vakwanise kuvawo vari mukati memuunganidzwa wesangano reZifa. Izvozvi zvinokonzeresa kuti ruzivo rwavo rwekuva kuburikidza mukutamba kwavo vakwanise kuzviunza patafura.
Muongorori wemutambo wenhabvu vaFarai Kambamura vanotsinirawo vachiti vakambotamba bhora ndivo vanoziva zvinodikanwa mukufambiswa kwenhabvu munyika.
Tinoda vanhu vanenge ana Peter Love EPO akatamba level highest level. Tinoda vanhu vanenge ana Benjamin Mwaruwaru. Saka ndivo vanhu vatinenge tichida. They've got the nation at heart.
Asi mutsigiri wenhabvu vaKudzaibere vanoti hazvinei nekuti munhu akambotamba nhabvu, asi chinodikanwa ruzivo rwekutungamira nhabvu yacho.
Munhu akambotamba bhora, munhu akambotamba netball, munhu akambotamba cricket haakwanise kukunda munhu anoziva mafambisirwo emari, haakwanise kuziva management any another level kuti zvinhu zvinokwanisa kutibatsira.
Mutsigiri weDynamos vamasimba denenga vanoti munhabvu hamusi kudiwa vanoita nezvematongerwo enyika.
That person anenge apinda achichauta admin we sport iye ari member of parliament kana kuti councillor, he or she is going to spend more time ari kumaruzevha achiconcentrata ne constituency yake, asi kubhora kunenge kuchida kuita sei, kuchida kuranwa.
Pari zvino nhabvu muZimbabwe iri kutungamirwa necommittee yeZifa normalization committee, iyo yakagadzwa neFIFA kuti igadzirise nhabvu munyika uyezve nekuronga kuti kuitwe sarudzo yevatungamiri venhabvu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni wo Studio 7 ngesonto mhla ka 24 kuLwezi 2024. Ngisithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso ye Vendors Initiative for Social and Economic Transformation, VZ, ithi kuqakathekile ukuba abalamabhizimusi asathuthukayo babe lolwazi olujulileyo ngokusebenza kwengatsha zikahulumende.
Kuma renters, kuma rates, kuma licensing, inalisikeli kukwede kanzili, kuyilungelo labo olokuthi besambe futhi bedemand ukuthi ngiyenzani ngemalini.
Abaculi benkayi bathi baqoqa umcimbi omkhulu ngenyanga ezayo ekampalakazi kusukela mhla ka 25 kusiya ku 31 kwamaward ehlukeneyo alindawo ngendlela yokuthokozisa abantu ngekhefu lekhisimusi.
Yalo ngenjongo yethu la ukuthi abantwana basuke ezidakathini bangathi ukuvalwa kwezikolo babona ngathi sokungaba yikwenza izinto yabona namatrasa angeni kakhulu ayabusa.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso ye Vendors Initiative for Social and Economic Transformation, iVZ, yona esanda ukuqhuba umhlangano labamabhizimusi asathuthukayo abanye babo kungabasakhulayo, ithi kufanele abantu babe lolwazi ngokusebenza kwengatsha ezehlukeneyo ezikahulumende ukwenzela ukuthi balwele amalungelo abo. Kweziphathelane labasakhulayo lamhla sixoxa lomnumzana Prosper Masivi, isiphathamandla salinhlanganiso kuhlelo oluphathelane labatsha.
Ama-challenges ahlangana nama-informatators kathesi ikakhulu akobulawayo. The lack of dissemination from the city council ukuthi ibafundise kumbe ibazise izinto ezabe zenzakala that are concerning bona njengabantu asebekhona ku-budget yakobulawayo. Before ama-informatators or ngithi ama-vendors, they didn't have a budget that is we have a specifically for one, but the city council is here for further about the budget. The city council is going to have a meeting informal sector, budget to which I, the budget to the budget, the city is going to have a lender, a local work. It is in general, I'm an informal sector, so they analyze a follow up, a whole day, the city council account here, but Konoka was arriving, but we do, which is in the previous budget, 2022 to 2023, last year, in which we the city council. Only ukuthi behold the city council accounted.
Sesikhuluma ngalona lolo lwazi okumele libe lalo like laba lomhlangano obuhlafuna lolu daba, libona ingani uzaphumelela yini ukuthi bonke baluthole lolu lwazi?
Okay, njengenhlanganiso sike le meeting more of a training fundisa izakhamuzi lama-informal traders ye-public finance management ukuthi kahle kahle vele yini i-public finance, and njalo i-city council mayesithethe imali leyana ikuhlolekile ama-tesis siyathola konke amalevi wonke lafana bayisebenzisa njani i-expenditure ye-city council, and ngobani okufuze beyihold accounted, because imali yana ngeyabo. Yikho sijayele ukuthi we pay the city council deliver. So besifundisa izakhamuzi lama vendors ukuthi kuma renters, kuma rates, kuma licensing, imali zikele zikele kanzili, kuyilungelo labo olokuthi besambe futhi bedemand ukuthi liyenzani ngemali yethu. Kule mali leyo kuthiwa i-3% building fund ephiwa ngama-ward ekhangelwe ukhansili, kulilungelo labo zakhamuzi ukuthi zihambe zibuze ukhansili wabo le-committee that is responsible ukuthi liyenzani nge-3% building yani. Kulilungelo le-informal sector ukuthi iyenkuza ukuthi liyenzani ngamali zama-licenses, liyenzani ngemali zama-levy, liyenzani kahle kahle kusikhansili. ngento ngema iyikholektha from kithi njengezakhamuzi. So i-training leyana ibavula amehlo njalo ibancedisa ukuthi bebe well equipped maso sesiyalobha besiyadvocate for ama-rights abo when it comes to public finance.
Sesihlolisisa impumela yemfundiso leyi iyasebenza yini, ithuthukisa njani umsebenzi wabathengisayo ezitaladini?
Umphumela uzasebenza i-training leyi besiyibiza ukuthi training trainers, ukuthi bambe beyetrain abanye abantu. So abantu bebengaba le-information, ulwazi yilo olujulileyo, abantu bengaba lolwazi kuba lula ukuthi bevume okuvumakalayo, kuba lula ukuthi be-track even i-budget. So ma sebenelolwazi kuzaba lula ukuthi even ma-city council i-allocate imali, athi imali leyi yokuthi siyakhela ama-vending bays. Sengasayenzanga ama-vending bays la bantu, kuba lula for ama-vendors ukuthi behambe esikhansilini bethi hayi sithela lethe ubhajethi lasenzeka lokho lokho alikwenzanga, waye lingakwenzanga. So the whole idea was just equip them with information kwenzela ukuthi bebe i-point of knowledge when they are going to ask questions ku-city council. Ngoba okubuhlungu kakhulu esikhathini ezini yikuthi baye belobha or besiyabuza ngezinto abangena-knowledge ngazo, then i-city council ngathi befika yobathakona khona ukuthi hayi abala know-how.
I-council isilogatsha oluqondane lama-informal traders soluqalisile yini ukusebenza njalo leyawubona umahluko?
Soluqalisile ukusebenza, umehluko ukhona njalo mkhulu. Ungakhangela ngaze ukuhambe kubo sokufile, uhambe kunkulumani laphana kulezi ndawo esezivuliwe ezikhangele ezincedisa ama-informal traders. Ngoba esikhathini esiningi ama-informal traders agcwele yonke indawo, most of the people asezivile bayazisebenza ngokuzithengisela. So khathesi i-department of even i-town planning iyancedisa kakhulu ukuthi abantu bebe lezindawo lapho abazakwanisa ukuthengisa khona bengaxhotshaniswa ngomasipala. So i-department yana is very important njalo futhi iyenza abantu bebe lama-infrastructure e-proper, ama-vending bays aluphahla, enkulumani lapha ne-complex kule ndawo yavulwayo. It's all due to ukuthi khathesi sokule-department that is specifically for ama-informal traders.
Lo ngumnumzana Prosper Masivi, isiphathamandla senhlanganiso ye-Vendors Initiative for Social and Economic Transformation, i-VZ, esixoxelayo ecingweni ekobulawayo. Ngesizwe esiphathelane lamasiko.
Sigcina amasiko
wethu.
Talamukela Zulu, kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lingami uMthembu Zithembayo, uGibbs Dube. Namhlanje silenhlanhla ngoba ngilokhokhela ibutho lenkosi. Uzazithi ukuthi ngubani njalo lokuthi wenzani khonapho nxa ekhokhela ibutho lenkosi?
Igama ngumlungisi Madavda Ushabalala, umshiza wezintombi zakwaShabalala uMagidazintombi sempedeni uGidazi yedlulayo etsholothe lapho engizalwa khona ngaphansi kwenduna uMathuphula silana nje eGoli ngokuhlala.
Ye, siyakwonta wena vele kwezamasiko lapho okuthakazelelwa khona. Akusitele ukuthi nxa ugokhela ibutho kuyosenzani vele?
Umgogodla nje wesizwe ngokwawo. So umsebenzi omkhulu kakhulu ngoba kumele ubone ukuthi ukhokhela amadoda doda mpela lawo, kumele uhambe ngendlela eqondileyo ma usenza lezo zinto.
Ye, singathi ngubani olilolongayo olitshengisa ukuthi kumele lenze kanje kanje lokunye okuthiyene?
Amabutho alezi nduna zawo zamabutho okuyibona awakhona vele acijisi abakhona labo kwazi ukuthi laba ngabacijisi ibutho, laba abacijisi amaguqa, laba abacijisi onkantshobomvu. Kuya ngesigaba ngesigaba, njengoba lisazi ukuthi ibutho lile sigaba ngesigaba, ukuthi kulesigaba lesi, kulesigaba lesi, kulesigaba lesi. So ngaphansi kwawo kwezinduna zamabutho, ngaphansi komdidiyelo wamabutho lomsekeli wakhe, kuba phuba lezi nduna okuyizona zamabutho ezincedisa lapho ukuthi kusetshenzwa kanjani.
Ye, sizokuthi-ke liyabe lomcimbi omkhulu, akusitele ngomcimbi loza.
Njengoba umnyaka suphelile sesiqedile, njengoba last week besingale egadade sesiyakhumbula amaqhawe akithi amakhulu asala laphana alele laphayana ezama ukuvikela lesi sizwe sakithi. Sesiyavala umnyaka khona lana eGauteng eGoli ngapha, sesilungiselela ukuphindela emakhaya. Inkosi yakithi izaba lithuba laphana, inkosi yakithi ubulelanto bhengwela kamzilikazi utopa topa nje umlomo wenkukhu odopa umthwakazi bayo nalinga abafunga abathangeke amoyela umzengalo omwela amakhanda amadoda uzaba lenkulumo ezabe iqondise esizweni ngalelo langa mhla ka 30 ekhuluma nabantu bakhe ekhuluma lesizwe sonke esifisela umnyaka omuhla lo ebaphathisa lomphako abazahamba nabe siyemakhabi siya lapha besiya khona mhla ka 30 November kwakuyi-Saturday sabe silana eTarfontein esikolweni aphana okuthiwa yi-BZB Hope Fountain School eseTarfontein yikho lapho esabe sihlangane khona.
Ya wanxusa abantu
wonke umuntu wakumthwakazi awukhethelekile ukuthi ungonjani elongo ungumuntu wakumthwakazi ingumuntu ongaphansi kwesizwe sakithi sakumthwakazi uyamenywa konke lezivakathi ziyavunyelwa wonke umuntu okhona uyavunyelwa ukufika kule ndawo siyalinxusa nonke abantu bakithi phelelani lapho sizovala umnyaka sijabule sifayelisane kahle sisiye emakhaya.
Yokuqatheka kangakanani khonokho?
Kakhulu kakhulu ukuthi ngemva kwemisebenzi engaka esiyenziwe isizwe nonyaka sisebenze kakhulu esizweni sakwamthwakazi. Kuqala umnyaka ngo-April sagijima ebabambeni lenkayi kumhlomela wenduna uDakamela. Sesibuya lapho kwaba le monthly cultural event eyenziwe enduneni laphayana enkezi uMaphisa. Sesibuya lapho kwayiwa emhlahlandleni ukuyakhumbula inkosi uMzilikazi. Sesibuya lapho kwayiwa ukuyavulela itshe lapha lendlovukazi enyathi lapho kuyavula ihi lendlovukazi umathebe laphayani ndlovukazi inkosi uMzilikazi. Sesibuya lapho kwayavulwa ilitshe lenduna yesizwe laphana uGambu Sithole le ngaphansi kwenduna uManguba ePlumpt. Sesibuya lapho kwayiwa eGadadi ukuyakhumbula amaqhawa kithi. Umsebenzi omkhulu lo wenziwe ukufuza abantu behlale phansi bezibonge bejabule nje bekhumbula bebonga yonke le msebenzi bebonga amaqhonga abakhokheleleyo. Zange sibe neengozi eziningi sihambile siyile ezizweni ezinye ezifana labo Swaziland siyile kwaNatali siyile endaweni azange saba neengozi eke sahlangana nazo emgwaqweni. Konke lokho kumele sibonge emathongeni akithi namathonga esizwe ukuthi kusikhokhelele kuze kuyofika. Kuqakatheke kakhulu kakhulu.
Hayi sibonge kakhulu jabalelonga kusaso. Yeloke ngumnumzana Jabalala okhokhela ibutho lowakhethwa umntwana wakokumalo uba inkosi yamaNdebele ubulelani lobhengula. Ake simalapha kuhlelo lwethu lwanamhlanje olivalisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube. Lilale
ziyalandela ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama nguntungameli Nkomo. Namhlanje silomfundisi uSenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyakhola ukuba libe leviki enhle.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje mfuna sikhangela ukuba kutshoni ukuba ngubaba. Singabala kwabase Efeso 6 chapter ka 6 verse ka 4 ithi lani bobaba lingabathukuthelisi abantwana benu kodwa libondle ngokulaya langokufundisa kwenkosi. Kutsho ukuthi nxa siqalisa namhlanje ukuba sikhangele lolu daba lokuba ngubaba, nxa umuntu kuthiwa ngubaba ngkhaya, kutshoni uNkulunkulu wamdalelani? Siyakwazi ukuba sonke silaleleyo kathesi silendlela esafunda ngayo ukuba lo muntu okuthiwa ngubaba kungabe kungumuntu onjani. Abanye safundiswa ngendlela obaba bethu abasikhulisa ngayo, abanye njalo safunda ngendlela abantu abanye omakhelwane esasibona ukuthi nxa kuthiwa umuntu kuthiwa ngubaba wenzani. Kanti namhlanje bemfuna sikhangele ukuthi lo owadala umuntu okuthiwa ngubaba wayevele ekhangelele ukuthi ubaba enzeni. Okokuqala siyananzela ukuthi uNkulunkulu edala u-Adam emenza ukuba yinkokheli emzini wakhe, awayemdalela ukuba akhokhele
umuzi wakhe njalo wayemdalela ukuba uzaba labantwana abazaba khona kulendlela okumele abakhulise ngayo njalo kulendlela kulesikhundla sikababa kulesikhundla sikamama kulomsebenzi kababa kulomsebenzi kamama ngakho ngifuna ukuthi ngokuphangisa ngikhangele izinto ezintathu obaba uNkulunkulu abadalela bona okokuqala ubaba nguye ongumkhokheli wangkhaya nguye okhokhela ngkhaya nguye oletha umbono ukuthi siya ngapi senzani sihlala ngapi sidlani konke lokhu ngumsebenzi kababa ngakho ubaba nguye owon la wonke umuntu uyokhangelela ukuthi awondle wonke umuntu vele yena uAdam edalwa uNkulunkulu uNkulunkulu wathi eqeda ukumdala kazange ahlamnike uEve umngakhe kodwa waqala wamusa engadini yase Eden ukuthi ayisebenza kiyo sesebenze kiyo ke kwase kubuya ke uEve uAdam wasekholisa wathi hayi leli thambo lamathambo ami ubhambo lamabhambo lami uAdam ekholisa lapha nembono uEve kodwa ke wayevele esesebenza uthe ngemva kwaEve sokubuya abantwana simfica vele uAdam engumuntu okhutheleyo osebenzayo enkadini elungisa ewondla imuli yakhe ngakho umsebenzi wakhe wokuqala nxa uthiwa ngubaba ngowokondla imuli okwesibili yikulala ukuqondisa abantwana sasibone kathe semajele kugcwele amafana kugcwele obaba babe bengena nxa yokuthi baswele kwezinye isikhathi umuntu obaqondisayo nxa ubaba engekho oqondisayo asitsho ukuthi ubaba hlukule ukuze abantwana ababambe ngokuba hlukuluza kodwa sitsho ukuthi abaqondise ngendlela okumele bakhule ngayo abaqondise ngendlela okumele bebemazi ngayo uNkulunkulu abantwana abaningi ukukhonzwa kwaNkulunkulu lokuba mazi kusukela ngkhaya ngakho ubaba ungumpriest omkhulu okumele aqondise imuli yonke njalo ke ubaba kumele asifundise ngendlela zenkosi ukuba kambe inkosi siyazi njani konke lokho kuqakathekile kakhulu ukuthi ubaba thathe leso sigaba sakhe esokukhokhela imuli isigaba sakhe sokudla isigaba sakhe sokusifundisa indlela zenkosi banenge abantu abakhula ke ubaba engekho ngakho ke ngomusa kakhulu uNkulunkulu uyasidingela abantu emakhelwane omalume abana abantu abangathatha leso sigaba sikababa kodwa kuqakathekile ukuthi kube lo umuntu obaba empilweni yakho njalo kokugcina ubaba omkhulu phezu kwakho konke nguye uNkulunkulu yikho uJesu wathi esifundiswa wathi sithi baba wethu osezulwini umuntu ongubaba uyasivikela uyasondla yikho uJesu wathi sipheke isinkwa sethu sansuku zonke wena ungubaba kathi esondlaleleyo uyaletha naye isinkwa ngkhaya ebantwaneni uyabapha isinkwa sensuku zonke lo mama ongkhaya ukhona ukwenzela ukuthi ancedise wena kodwa wena nguwe olomlando okondla imuli. Nxa umama ekwenza esondla lemuli uncedisa wena. Awumelanga lumsebenzi uchiyele umama. UNkulunkulu wabeka wena ukuthi lo umsebenzi wakho.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba ngegama lika Jesu siyathandaza nthandazela bonke baba balalele basize ubanike umusa ukuba bakwanise ukuba ngobaba kulabo abehlulekileyo uNkulunkulu amsiza sicela ukuncediswa nguwe moyo oyingcwele moya kababa ngegama lika Jesu njalo nthandazela abakhula bengalabo baba ukuba uNkulunkulu ungubaba wabo umoya oyingcwele uzokubasiza abaduduze lalabo abahlukuluzwa ngobaba enhlizweni zabo ngiyathandaza ukuba uNkulunkulu alinceda lesize ngegama lika Jesu amen
lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi usenisipanda tiyani indlebe uhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamile inkomo
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe elisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington Abaculi benkayi bathi baqoqa umcimbi omkhulu ngenyanga ezayo ekampalakazi kusukela mhla ka 25 kusiya ku 31 esigabeni sabo endaweni ezibalisa igonye nkayi center kwelutshena nyaje
ezitolo zemateni khomayanga lezenga ngendlela yokuthokozisa abantu ngekhefu lekhisimusi. Umcimbi lo ubizwa ngokuthi Inkayi Festival, njalo lapha sizwa umculo werumba othi Ikhothe Ikhothayo okabhekusizi Fuzani, yena ohlabela le Maduma Express. Ufuzani ungumsekeli kamgcini sidalo wenkayi festival, njalo sichazisela okuningi ngomcimbi abawuxoxayo.
Ngibusizi Fuzani, ekhaya ngivela eMakhasane eNkandla. Sikoke umcimbi wethu ukuthi uyoqala isukela kobulawayo mhlaka 24, sizobe sisegonye ezitolo mhlaka 25. Imicimbi yethu kahle kahle ngingasho ukuthi ingu-7, so sizoqala egonye ezitolo. Wavele wasibhukha lo muntu enyakeni odlulileyo, siye sakwenza lokho. Sizenzela futhi kungela ukuthi siye sathola iposta singabantwana benkayi kuphela. So sizoqala egonye mhlaka 25, 26 siyabe sisenkayi esenta, sisuke lapho siye eGwelutshena. Sisuke eGwelutshena siye eNyange, sisuke eNyange siye eMatene, from Matene siye eKhomayanga, from Khomayanga siyoyivala sesisempumelelo. Njalo ngokwamalungiselelo sasuka sacabanga ukuthi senze ukuthi umculi ngomculi ozosijoyina or esihamba naye le usijoyina nge-1000 rand. So basabela baba balutshwana abaculi entayi baningi bayafika maybe kuma-53 kodwa singu-22 kuphela kokwamanje. So sakwenza kwaba open ukuthi abenza ama-poetry nalaba abahlekisayo amanezinto ezimancane ba-approacha futhi nabadala nesikolo ukuthi mangaba abantwana bekhona ukwenza izinto ezincane ukuze zibonakalisa amathalenti wabo buvulelekile konke lokho. Njalo nenjongo yethu la ukuthi abantwana abasuke ezitakadeni bangathi ukuvalwa kwezikolo babona ngathi sokungaba ikwenza izinto ezidiphizeleyo. Siyabona namadrasi angene kakhulu ayabusa. Khuluma kunje abanye sebenza amagama amabi, abanye sekungasho ukuthi babizwa ngababulali ngenxa yokuthatha izidakamizwa. Sebenamacala abawenzileyo bengakuqondanga ngalokhu ngenxa yokuthi kunento ezibabusayo emkondweni yabo.
Ukhulume ngokuthi abanye abafuna ukulixhasa babhadale laphana imali. Ngiyani imali leyi, njalo line elikuqoqayo lincediswa mbani? Lizenelisa ukuthi indleko zonke lizibhadale?
All right, umbuzo omuhle lowo. Imali leyi esiyiqoqayo laba basijoyinayo ikhava isound some 15 ezidlala laphana engakwazi ukuthi ibangele abantu umsindo lapho bangafika siya ku-500. Proper sound mangayibeka ngaleyo nsindo isawunje ethe ukuthi plus transport kanye nokudla okuzodliwa khona ngale. Umuntu ma ngabe econtribute leyo mali ihavard ukudla kwensimbi yonke leyo mfrend, i-transport iyamkhava ukuthi khona lapho. Sihamba nasigangoma usuke ungikho wedwa, mhlawumbe kulamagida engoma abe mathathu okanye babe yi-3-4 bonke bakhavahlukho kokhona lokho esizobe sikwenza or kulabo ohamba nabo oyosisana labo ukupromotha umculo wabo.
Yebo-ke abantu abazolilalela bona bayabhadala yini, njalo lina liyaludinga yini usizo lokuthi liphathiswe kuqoqane lo mcimbi ungaphakathi?
Njengoba singabantu esifika khashana ngapha, mostly abaningi base-South Africa bakhona bakobulawayo, kodwa ukuthi uziye kuwenkayi kuyacwela esikhwameni. So abangenayo I
abantwana ngamadola then abadala abathuthulayo.
Khangelela ukuthi bazabuya ngobuningi abantu.
Khangelela ukuthi bazabuya ngobuningi ukudlula lesiyana ngoba abantu bethakazelele kakhulu njalo abanye abasiyenza engathi imibono ukuthi hayi into eliyenza kuyofuneka sisele kusase isikhathi njengabazali la ukuze sithole mhlawumbe sifike ikhavelo sakhongolozela lapho ebungagigela khona labantu abathathiswa la ngamabizo izinto ezifana.
Nje bebaningi abazali khasa kodwa sikhuluma nje ngobani ongabacabanga nje ukuthi sebezimisele
bakhona asebezimisele njengalaphana empumelelo kojunction kushilo ukuthi hayi ngikhasa ozabila ngizonika okuyiflexi ebekele ukuthi naye kwelafisayide ishiziya also giving back nasiphika laphana kuba khona kwethu nabantu bababaningi ukuze naye akwazi ukuhlomula business wise. Ngathi ngathi futhi kusase ngumuntu oyedwa osibizileyo nakwesipho sami enkayi esenta
kubaculi-ke
kubaculi laba abasabelileyo kungesengikhohlwa laphana. Originally nayo izoba khona iyaxhasa nayo kufakela isanda ngaphana ne-transport kanye nembijana mbijana funerals ekhomayana. Abaculi ababekhona kunabaculi abathi Precious Diana, Colin Moyo, Ntombi Yabelungu. Ngibiza ngumaphotholi bacula bomamthi omunye uthiwa ngumagwizi naye wenza into ezepoyetry into ezingathi ngamahlayo yahlekisa nakhona mpela kuze sifike up to 22. Ngiyabanxusa abantu bakithi ukuthi kumele babuye bazobona ukuthi abantu abazobenza njani. Sicela basisapot kathi nala eduze phambi kokuthi baye khathasa ngeke sale sizohlabela lokhu abafike besikhaze khona sizosebenzisana nabo.
Lowo ngubheki Phuzane umculi wenkayi esixoxelaye ekwele-South Africa. Siphuma ngomculo kaColin Moyo othi Nkayi Festival.
ungavizwa uzwayo ke kuleyo festival ngenyanga ezayo ngekhefu lekhisimusi njengoba lizizwele nje inzwisa yamakhono abalawo banengi ke abaculi abalingisi imbongi umsebenzi wabo ongasangenanga emoyeni olivalelisayo yimi osithandekile mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa